Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kugumbi 29, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi.
Kana tisina kahomwe kekutira pabhanga kuti mari yokubve iwande yodzikanisa mitengo yemari iyoyo, zvinokoreva kuti inokoramba yakangoita nitigare ichikuenda nenzira imwe chete.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino.
Kanzuru inoiva iyo inoprovida mvura kuvagari haina kupa in official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro kugwendo rorenga varii.
Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuru yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanova mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino, sezvo Zimbabwe yagara iine zvikwereti zvakakura zvayange ichiedza kubhadhara. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzange dzichitarisa kuti mari yekunze iri kushayikwa zvakanyanya pari zvino inge yowanikwa zvakavhurwa musika wokutengesa fodya. Zimbabwe yagarawo iine zvimwe zvikwereti kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrican Development Bank zvairi kutadza kubhadhara, asi zvinenge zviri pachena kuti Reserve Bank of Zimbabwe iri kuremerwa nezvinhu kusanganisa kupa makambani mari dzokutenga zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa kwemotikari, gorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kanyenze.
Kuenzana vari kutaura zvavo, asi takambozwa zvakare vachitaro pakatanga musika uyu vaitoti mari iyoyo inokurumidza kudzikama pamusika ino wemabhanga, musika wekunze uchibva wangoparara, asi tiri kuona kuti hazvina kudaro. Saka zvinogona kungoita kana pawe nesaga remari yokunze kwenyika raiswa mumabhanga rinobatsira kuti pawe nesupply. Saka inyaya yedhimandi nesupply, kana pasina dhimandi yakakwira zvayakaita asi mari yokunze kwenyika iri shomanana, inongoenda nzira imwe chete yatanga tichikuona iyi. Saka hationi zvichiitika nokuti tiri kuona kuti nyika yedu ine zvakawanda zvinoda kuitwa zvinoda mari yokunze kwenyika, zvikave zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika, angave akanzi naminista malegacy gas, zvinhu zvakaita semari dzinotiwa nemaembasi hana iyata wendege wezvendege dzinobhadharwa kunze kwenyika, imari dzakatomirira kuti dzibhadharwe izvozvo. Saka naizvozvo kana tisina kahomwe kekudira mumabhanga kuti mari yokunze iwande yodzikanisa mitengo yemari iyoyo, zvinongoreva kuti inongoramba yakangoita nitigare ichikuenda nenzira imwe chete. Saka handioni zvichiitika kuti ingadzikame, nokuti kudzikamiswa kunotobva kugetaona mari yokunze. Kana isipo, handioni zvichiitika izvozvo.
Asi tichiri kupa kuti mari yekunze inyanyonetsa, Dr. Kanyenze, munguva ino iyi tichiona kuti fodya iri kutengeswa kazhinji mitengo ndopainenge yakadzikama.
Ndambotaura ini kuti nyaya yedhibati yakakwira chaizvo. Zvakare pane zvinhu zvakatowanda zvanga zvisina kutobhadharwa. Sina zaito doa kuti mario yoya maona nekojika. Inenge ya katoba atuwa ane zume zinu zangmanga musina kubadala mashure. Saka ya na chitile gati deti ya yukuti kune marize mashure zangasa za badarwa. Sina hiyo maria maona hii. Aicha shati skipa ne janasi. Ya hafu shati skipa ne jane zuro. Sina zina kubatwa. Kazuo chilewa ezo kuti mari yeye yoyo. Aisi yechina chaita basire kuenda mberi yawe kubvara zvikwereti zvemashure zvinoda kubhadharwa nemari yokunze kwenyika pakapawa kusara kumashure chose kweallocation yeforeign currency reserve bank zvaita kuti mari inowanikwa inenge yatopinda pabasa nechekare ichikobatwa chete inenge yatovhara inenge yapinda kundobva zvikwereti zvavezvo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanova mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomiririra vagari vomugweru Regweru Residents Forum rinoti kanzuru pamwe chete nemunyori weguta havasi kuita basa ravo nemazvo sezvo vagari vazhinji veguta iri vakashaya mvura kwemazuva mazhinji asi hapana akaudza vagari kuti chiri kunetsa chii. Mukuru wesangano iri vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kanzuru inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. VaMazorodze vati zvinosiririsa chose kuti vanhu vazhinji mumawadhi gumi nemasere emugweru havana kuisirwa mvura nemabhauza kwemazuva mazhinji asi hapana chakaudzwa vanhu munzvimbo idzi. Tabata vaMazorodze kuti tinzve nezvenyaya iyi.
Chiri kunetsa mugweru muguta regweru nenyaya yemvura ndechekuti kubva musi wechitatu kana kuti zvakatanga musi weMande mvura yakanga isiri kubuda mumachips evanhu evagari yakaita mazuva akati wandei isina kubuda matepi evanhu kubva mawadhi ose emugweru ari 18. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti hatisi kuvagari havasi kunzwisisa kuti chiri kuita chikonzero chekuita kuti mvura iyi isabuda mumatepi avo chisingava chii. Zvichireva izvo kuti kanzuru iva iyo inoprovida mvura kuvagari haina kupa an official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro gwenhoro ringava rei. Saka nyaya dziri kubuda pagweru city townhouse ndedzekuti Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC kune fault yakaitika kusubstation iri kugwenhoro zvinova izvi zvakonzeresa kanzuru kuti inge isingagoni kuprovida mvura. Asi kumasangano ose maviri aya Gweru City Council neZETDC havana kunge vaudza vagari kuti dambudziko racho ringava papi. Vakangonyarara macity fathers edu necouncil management havana kunge vataurira vagari kuti dambudziko racho riri papi. Zvakonzeresa izvo kuti vagari vaende kundotsvaga mvura kumabhoholes nedzimwe nzvimbo dzavangakwanisa kuwana mvura kuti vagone kushandisa kumwa nekushandisa mudzimba dzavo.
Sesangano rinomiririra vagari vomugweru, makambosvitsa chichemo ichi here kucity council yenyu?
Chokwadi ndechekuti sangano regweru Residents Forum ramboedza kuengeja vakuru vekanzuru pamusoro pedambudziko irori, asi vamwe vacho mukatarisa havana ruzivo rwokuziva kuti zviri kumbonyatsofamba sei. Saka izvizvi zvakonzeresa kuti vagari vasanga kunge vashuwa kuti dambudziko racho ririkutangira kukanzuru here kana dambudziko ririkutangira kuzesa, nekuti pakati pemasangano yose maviri aya hapana sangano ragona kunge ichibudisa pachena kuti dambudziko racho riri papi chaipo chaipo, uye kuti vagari vangabetsereka sei kuti vakwanise kuwana mvura.
Imimi sesangano regweru Residents Forum, chii chamunotarisira?
Tatiexpecta kuti isusu sekutaurana kwatinoita nevecouncil ndezvekuti kana paita dambudziko rakadai Information and Publicity Department ravo rinofanira kuudza vagari kuti ndo dambudziko ratasangana naro, uye nekupawo maalternatives ekuti vaone mvura, kana angava mawater bowsers kana zvingava dzingava motikari dzekanzuro dzinogona kunge dzichipota dzichipa vanhu mvura mumawadhi akasiyana siyana. Asi izvezvo zvinenge zvichiitwa zvakonzeresa izvo kuti vanhu vamuke even kuma 2-3 AM vachinotsvaga mvura kumabhoozi.
Mukuru weGweru Residents Forum vaCharles Mazorodze vari parunhare kuGweru neStudio 7. Zvicha kadaro, tabatawo vakafanobata chigaro chemunyori weguta reGweru vakai Douglas Kwekwe, avo vati ichokwadi kuti mvura yakambonetsa muguta, asi vachiti yange isiri mhosva yekanzuru, asi yekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Distribution and Transmission Company, sezvo kune michina yemvura ku Jamu reGwenhoro kwange kusina magetsi. Vachikwekwe vati zvinhu zvakagadziriswa uye vanhu vanofanira kuve vavekuwana mvura semazuva ese.
Icho kwadi mvura iri kunoita muno muGweru, vati kunoita kwayakaita, it was not fault yeGweru City Council. Kwakaita maproblems eZesa, mapower, power line reZesa, rinosupply the main pumps edu ari kuGwenhoro. Saka kwaita maproblems iyayo. The next thing ndezvekuti Zesa attended to the problems. Then there was temporary pumping. Panga kune low voltage kuZesa. Zvakakonzera futi kuti kuite delay in the supply of water. Nekuti zvinowanzoitika ndezvekuti mvura kana yamira uko yamiswa kana kuti nemagetsi kuti izopambwa vanotora mahours. Kuti izosvike kuwani, it's about 5 hours kuti isvike kuma low areas. Then it is escape kuma high areas. It's not almost a day to 2 days with isvike kuma high areas. Akaita sekuna na Mkoba 14, tichienda kuna na 19, nekuna na Delsford. But however, Zesa have attended to the problem. And mvura yanga ichipambwa tasarirwa nema areas mashoma. However, ku Delsford, taita o problem yekuti pakaitika water burst, and our engineers are on the ground right now. Wacha atenda ku Delsford, tangati ripeta.
Saka kuGwenhoro pari zvino kwagadziriswako.
KuGwenhoro kwagadziriswa tine 4 pumps. Ziri kutoita izvozvi, ziri kugika mvura.
Imini sekanzuru yeguta, zvinhano zvamuri kutora ndezvipi kuti zvinhu zvose zvisaitika zvekare?
Zesa sometimes it's beyond our control. Nekuti kana magetsi aita fault, paipa tinotangawo pumping, pumping yacho inenge iri very low. But what we normally do, my residents they should be aware of what is transpiring. So it's a problem, it's a challenge, it's a bypass. We need to critical. We need to be able to do it. We need to be hospital, but Bowser ready sometimes he won at a time. So we are suggesting kuti tikwanisa kuzotenga mamwe mabhauza ekuti anga achibatsira mumacritical situations here. And in future also we have proposed kuti maybe we might want kuti tiite malong term solutions kunhu kwakaita kune maperennial water problems. Nekuti basa redu nderekuti tisvite mvura tikwanise kunge tichitakura mabhini tikwanise kunge tichide. Asi hatingawate hope tichiziva kuti mumwe munhu haasi kunwa mvura yakanaka. Hatingawate hope kana tichiziva kuti marara haasi kutakura. But we are trying by all means kuti tinge tichiita kuti zvinhu zvive zvakanaka.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori weguta reGweru vakai Douglas Kwekwe vari parunare kuGweru neStudio 7.
Kadi hama neshamwari dzedu dzeStudio 7, tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa, kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu, pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya pa WhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu veStudio 7.
To tombo tarisa zviruma pepa nao anasi. Mubepa naure Herald mune nyaya ya Registrar General wa Clement Masango vachiramba mashoko arikubudiswa pa social media ekuti mutengo wemagwaro kufambisa kana kuti mapassports uchakwidzwa muchinguri chishomanana chiri kuuya. MuHerald nekare mune nyaya pamusoro pendege ye Air Zimbabwe iyo inonzi yakapose yapita mudambudziko ichibva kuBulawayo mushure mekunge yarova shiri ikatanga kubudisa hutsi asi ichinzi yakanomhara zvakanaka muHarare. MuDaily News mune nyaya yenhengo dzeparamende dziri kuyambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa nyaya yemitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvinhu zvisati zvavaipira. MuChronicle mune nyaya yomuzvina bhizimisi wekuChabalala uyo ari kuchipatara mushure mokupfurwa katatu kese nembavha. Chikafu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiva shamariro veStudio 7, ini ndinonzi Fred Chipandu, ndiri paCape Town apa paWestern Cape. Ndinobatikana zvikuru nevemachechi vari kupindira nyaya dzematongerwo enyika, vanhu vachifa pachitambura havasi kuprofita izvozvo asi kungoprofita zvina basa. Zvakafanana nezvakataura bishopu nemeya mutende vanoti vamunangagwa vakaisiwa naMwari, ukoko ndokune kwakupenga ukoko, ikoko chaiko chaiko, asi zvisi mashoko anogadzikana munyika iwawo. Tinoda mabhishopu anoita zvokuti vana veZimbabwe vabatane, nzara iri muZimbabwe ipere, kwete zvavo zvokutaura kuti bvinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muZimbabwe, rakaurayisa vanhu. Zvatoziva mana kukura hwindi izvo, asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaitwa naMwari, ivo vakabvisa vamugabe nekupu dzinozikamwa vakateura ropa. Tine hama dzedu dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa, achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba, asi onzi wavaitwa naMwari. Hatichazivi kuti chechi inorevei chaizvo. Tatenda zvangu inini, maita basa vashamarara.
Makadii vatekenyuma veStudio 7. Ini sekarang itu ada fazwa mandirima dari para kumbeke apo South Africa. Nyotenga ina uba nyoti pad nyoti kamba Zimbabwe. Ini ndiri papa kutibira. Avo government kuti iri kudinwa na mapurasi. Hapana zvipenyu zvavanga vachiita mumapurasi ndokungogara kuti vachirira zvuku pazvina zvarumboi kana development yavanonga ichinokwanisa kusimudzira nyika. Saka nyoti pamberi nazvo. Vanhungavabve hapana asina kwaakabva, vanhungavadzokere kwaakabva, chibwiro ripiwa vanogona. Vose vazhinji vanongogara but chavari kuita chaichaicho hapana. Takatarisa purazi chinhu chokutoti tinofanwa kuti muve nevashandi vano more than 30 vanofanwa kuchitoshandira imomo maje kana achingogara iye nemhuri yake nehuku dzake. Hazvina zvatinotipa, ndovanhu vakutouraya nyika ivavo.
Makadi henyu vashamarari veStudio 7 mose pamwe chete navatereri. Zita rangu rinoitwa Phineas Mangena, ruri kuno kuSouth Africa Pretoria kumusha. Ndinobva zvangumberengwa pamataga. Nyaya ndinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika havana zvido zvavanhu pamwoyo. Chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete. Mukatarira 2008 vakadhiwa navamogetsvangirai vakaramba. Tarisai zvakazoitika kumberi, vanhu vakatambudzika sei. Iye zvino vadyiwazve nemukomana wechidiki varamba. Tarisai zvezvavakuitika, vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya vachadyiwa futi, vagorambira futi pachigaro. Tichingoramba tichiona nhamo yatiri kuona iyi, ini ndava nemakore 43 pari zvino. Asi handina chandati ndaungamidza sezvaiitwa vanana baba vedu kuti vanoshanda vachibatibwa senje. Tarisai kuti pa 43 years koini vana vangu vachabatana nei. izi zvoda mwari dai vapindira nekuti chavanongoda kungotungamirira zvavamunanga bandoona sokungoti kungodavo havo kuva mutungamiriri sezvo vari munhu akashanda zvakanyanya mahondo echimurenga vanoona sokuti kuvangatendwa kutendwa kwavo kutungamirira Zimbabwe but izvi zvoda kuti dai vachimboisa nyika kuvanhu tingasekwavo shuwa here tiri munyika dzavamwe kuikwa makwerekwere asi isu nyika yedu ine zvose zvakatikwanira tatenda.
Makadini zvenyu vatsigiri vashamarari vestudio 7 ndiri kuno hangu kuzimbabwe kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma vedu vekuzimbabwe especially isusu vechidiki vedu tashaya tapererwa kuti toitawo sei munyika mbimbumu mabasa chaiwo hatina toita sei zvationera vedu vekunyika ino ameno mwari takungozvisokunamura naivo vachamisa tongotiwo naivakuvapa uchimuti ambotiitirawo laiti munyika kutaura chokwadi tapererwa chokwadi isu isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaipo toitei munyika yezimbabwe zvakaoma mbivangu zvakaoma achimboti kunyepa takaomerwa neupenyu munyika yedu yezimbabwe upenyu hwedu hwakatooma chaizvo.
Kana mapofu akatungamirirana anowira mugomba ose vanhu vezimbabwe ndo zvakafanana namunangagwa munangagwa namugabe vakafanana nevanhu vaivanda mvura muamburela imwe kana amburela ikatogwa nemhepo vose vanodara panhene ndo zvakafanana nevarume ava uye munangagwa une dambudziko haagwiri kodzero dzavanhu unogwira kodzero dzake haagoni kutungamirira vanhu unotonga vanhu saka kana pakadero kaipapo hapana purezidenti pane munhu unotungamirira nyika wakapamba purezidenti sematorero avakaita mugabe vakapokonyora kupokonyorera chigaro chacho kupokonyora hino chigaro chavakareva kuchigara chikavhunika vagara pasi mai saka vavanavakava vadi kutonga ava vanava dai vatipedzera nokuti chasara kurendeza nyika yedu iyeyi zimbabwe yatorendezewa muchahwa mutangagwa rimwezi vaivumaiti ndakarendeza ngochavanhu moti kudi.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato riri kutonga muSpain reSocialist Party rakunda musarudzo yakaitwa nemusi wemugovera asi havana kuwana uwandu hungaita kuti vatonge vasina rimwe bato. Mutungamiriri wenyika vaPedro Sanchez vakaudza vatsigiri vavo kuti vangangoumba hurumende vachibatsirwa nerimwe bato raikwikwidza bato ravo zvine mutsindo. Pope Francis nezuro vakakurudzira kuti vapoteri vari mumizinda yevapoteri muLibya vabviswe munzvimbo idzi sezvo kurwisana kwave kunyanya munyika iyi. Pope Francis vakakumbira kuti vapoteri kunyanya vanhukadzi, vana nevarwere vakurumidze kubviswa mumizinda inochengeterwa vapoteri. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Mapurisa eguta rePowe mudunhu reCalifornia ari kuongorora upenyu hweumwe murume John Ernest uyo akapinda musinagogu maiitwa minamato nevatendi vechiJudha akapfura vanhu vakafa uye umwe chete akafira kuchipatara vamwe vakaendeswa kuchipatara. Mapurisa anoti Ernest uyo ane makore 10 akanyora pasocial media yake kuti akakurudzirwa kupfura vanhu vari munzvimbo yemunamato nokuurawa kwakaitwa vatendi kuPittsburgh mudunhu rePennsylvania muno mu America neku Christchurch ku New Zealand. Muna gumi guru kurera pera umwe murume akapinda mu synagogue ku Pittsburgh akapfura vanhu gumi neumwe. Mwedzi wapera uyu umwe zvemurume akapinda munzvimbo mbiri munonamatirwa nevechitendero chemoslem akapfura vanhu makumi mana nevapfumbamwe. Dr. Frank Guni vachitendero chechijudha vanoti izvi zvinokonzerwa noruvengo kuwanikwa kwepfuti pamadiro pamwe chete nezvinotaurwa nezvematongero enyika muamerica. Tabata Dr. Guni kuti tinzwe maonero avo.
Tingati nyaya inyaya inoti netsei nekuti dambudziko chairo nderekuti pfuti hadzina kugadzirirwa kuti zvive zvinhu zvedambe. Pfuti dzinogadzirwa kuti dzishandiswe mukuuraya. Saka ndodambudziko rekutanga rekuti pfuti dzakawandisa, munhu wese wakawanda anogona kutenga pfuti dzaanoda achigara nadzo mudzimba. Asi hadzisi zviya zvatingati pachirungu matoi kana kuti zvinhu zvedambe, nekuti kana yazoshandiswa inouraya munhu. Dambudziko rokutanga nderekuti pfuti dzakawandisa uye dzinobvumirwa kuti vanhu vangova nadzo. Dzangofanana nehembe yekuti munhu anotoda hembe 10 dzerudzi rwakati onotenga. Ndodambudziko rekutanga. Asi chinozokanganisika ndechekuti pfuti kana wazo vanhu vashatirwa vashaya kuita matare ekuti vashandise mazwi akaringana mukuyanana, vamwe vanozoshatirwa votora pfuti dziya vachida kupedza shungu.
Tiri kuona zvekare kuti kuswera zuro pane munhu akapinda musinagogo akapfura vanhu imomo. Imimi semunhu wechitendero chechijudha, munofungei, munoona sei zvose zviri kuitwa kuvatenderi vechijudha pasi pose?
Uku kushungurudzwa kuri kuitwa vatendi vechijudha, asi tikadzokera ndinoona sekuti tinogona kuwirirana nevanoita zvemutemo vari kuti idzi imhosva dzeruvengo. Dambudziko guru nderekuruvengo. Ruvengo rwapinda muvanhu. Vanhu hatichakwanisi kuyanana tichigara pasi tichizeya matare ekuti kunyange vanhu vachitadza kuwirirana mune zvakasiyana siyana, mukana wekuti vanhu vagare pasi vachitaura wakuita mushoma. Saka violence kana kuti zvemhirizhonga zvaakunyanya kushandiswa zvakawandisa munzvimbo dzakasiyana. Ndakada kunangana nechitendero chedu chechijudha. Zvinorwadza kuti vanhu vari muimba yokunamatira musinagogi medu vanga muchinamatirwa kuti vanhu vatende kumusiki nenguva yesabata. Saka zvinobaya mwoyo kuti munguva iyo yatinenge tichizvinipisa pamberi paMwari, umwe munhu wofunga kuti wouya nepfuti kupfuura vanhu vari kunamata. Zvinhu zvinorwadza.
Dr. Guni, icho chinomboita kuti munhu awane simba kana kuti ave nepfungwa yokupinda pakaungana vanhu vachinamata achibudisa pfuti achipfuura vanhu, chii chinokonzera kuti munhu aite zvinhu zvakadari izvi?
Ruvengo kazhinji kacho. Ruvengo runobva munzira dzakasiyana-siyana. Tikatarisa nenyaya iri yatakatarisana yekufurwa kwakaitwa kusinagogi kwedu kucalifornia, ruvengo rwekuti munhu uyu maonero edu munhu anga achivenga vechijuta. Kuti tizive kuti ruvengo rwake runobva pai hatisati tanyatsokuziva zvedu. Vanoongorora zvemitemo vachambotsvaga nhoroondo yake kuti vanyatsokunzwisisa kuti chii changa ichiitika kwaari, asi zviri pachena kuti yanga iri nyaya yoruvengo.
Dr. Frank Guni vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regachimbotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino. Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuro yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Njiti moswera zvakanaka.
So we see